sangana vanhu vacho vakakosha kumadzimai nokuti wanga uchitarisa madzimai kuti madzimai anosenza sei mutechnology and vanogona kuita zvinhu sei kuti vabudirire varamba vachikuzva vamwe madzimai kuti auye muprofession yetechnology.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai vangange vari kutarisirawo kuti vapinde muprofession iyoyi?
Chandingakurudzira madzimai ndechekuti ngativerengei, ngatitsvaganei, ngatibatsiranei, ngatikurudziranei, tichibatsiranetiinetiweka, tichipanana information. Nokuti zvinhu zvetechnology zvizhinji zvachoka zvinoramba zvichichinja and hazvibatsiri kuti iwe ungotirega ndingoita zvinhu zvangu nokuti mangwana zvawaita izvozvo zvatoexpire. Saka kubatsirana nekusenza tigedzaka ndo kwakanya nekwandinonyanya kukurudzira. And chimwe chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti tibatsire vana vedu vatange kufunga nezvetechnology vachiri vana vadiki, nokuti isusu madzimai ndisinopedza nguva yakawanda nevana especially vana vechisikana, kuvabatsira kuti vave expose vazive zvetechnology varege kuitya vakwanise kuwana the same access yatinopa kuvana vakomana. And I remember ndichiramba kutengera mwana wangu kana PlayStation ndichiti igemu yavakomana. When I look back now ka zvanga zvisirira izvi because chinhu chaiita kuti ave expose and ndozvandinokurudzira madzimai mazhinji kuti tikwanise kuramba tichidaro tichiexposa vana vedu muzvinhu zviri technologically based.
Taona zvakare muchitaura nyaya yecyber security yakakosha sei tongotiwo mumabasa nezvimwewo.
Cyber security yakakosha chaizvo kwete kumabasa bati muupenyu hwedu isusu, nokuti zvinhu zvese zvataakuita kazhinji mazuva ano zvaainternet based. Kana even foni dzedu even isu tiri paintaneti but mumwe munhu anogona kutora information yako kubva pafoni pako iwe usingazvizive wokwanisa kuisenzesa zvinokwanisa kunge zvisizvo kuafekta iwewe. Saka cyber security ka ndeyekuti iwe uve protected and information yako iwewe ive protected against mumwe munhu asingafaniri kuwana information yako.
Vamwe vakateerera semadzimai vanogona kutya kuti zvino nezvatiri kuona zvinobuda padande mutande zvii zvavangaite kuti vawanikwe ivo vachiita cyber security wokuti vana vavo vasazotarisa nezvimwe zvisina kunaka?
Aiwa, hazvimbotyisa ende zvatinongofanira kuita ndezvekungomeka sure uchika tapa information kuti vanhu vazhinji vakwanise kuwana access tocyber security. Ndinofunga kuti chinhu chinoitike chichaitika kuti tese tigokwanisa kubatsirana muzvinhu zvakadaro.
Muchitaurawo zita rekambani yenyu uyezve nemabasa amuri kuita mukupesa hurukuro yenyu.
Ini ndinosenzera makambani mairi actually. Ndinosenzera kambani inonzi Yes Africa Cyber Security Group iri based muno muDC. But ndinoine kambani yandosenzera kuZimbabwe inonzi Danisa Consulting inongotarisa nezvecyber security, inobatsira kukupa ruzivo awareness and ichibatsira makambani to be able to check themselves as far as they are cyber security health check and helping them to put in place my structures ekuti vave cyber security.